manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7/2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ronetsekana kuwana mari yakakweretwa nevamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhanga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yarakakweretesa vamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Muna 2015 bhanga iri rakati raive rine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora iyo yakanga isiri kubhadharwa. Bhanga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yava Robert Mugabe pamwe nenhengo dzedare reparamende.
Chiri kushungurudza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekunoton vaudza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 miliyoni chaiko ende imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefodya inonzi Salt Lakes yataipa mafetiraiza varimi. But varimi vakaita side marketing havana kuzobhadhara mari iyoyo, saka inini semukuru wekambani major shareholder vanobva vaendera inini. Asi ukatora mari kubhenki ukatadza kubhadhara, pane security yaunopawo kubhenki, imba nezvakati wandei mashares, kuti ukatadza kubhadhara vanotengesa zvozvokupa. Nyaya yedu yakaenda iri mukoti iri mudare nekuti takati aiwa tabhadhara izvi kubhenki kuti varikadze mari yavo, kati bhenki haina kugutsikana. Saka inyaya iri pamberi pedare ende izvi ndo zvinoitika mubusiness. Business muZimbabwe hazvisi kufamba mushe. Kukwereta mari kubhenki hakusi kuba, in fact story nani ndinofara kundinoonekwa semumunhu anokwereta mari kubhenki nokuti anoba mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana hawo kuzokwereta mari inosvika zviuruzana zvemadhora iri kutaurwa. Vachinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Handina kana chikwereti, of course ndakatora the parage in 2010, which was 38,000, and I pay all. And that is the parage, and that is the parage. This is my agriculture. Saka takatora ndikachibhadhara chese nematatu odzidza kuna nhatu anawo matatu odzidza angu. Handina kana chipere chekubvunza CDZS yacho. Kana ndichikwanisa kudoneta mari dzinokwanisa ma 30,000, 40,000, 10,000 ndozogara nechipere.
Vanomirira Nyanga South mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupamandiwanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zviuru mazana maviri kubhanga iri.
Mumazwi mashomanana ndingangoti it's fake. Musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo nokuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanyanyanya takatarisana neni. But ndoziva vamwe vane mazita ari ipapo vakatoburitsawo mashoko ekuti haa ndezvemanga manga ndezvematsotsi ari kuda kungosvibisa mazita avanhu pasina mhaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veCBZ kuti tinzwe kuti nyaya iyi iri kufamba sei sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi Gweta vatenda ibiti vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Mangwana Studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Izvi zvinoitika apo mhuri yavadzamara iri kuparura nhasi itaidza mara trust unova mucherechedzo wezvinhu zvese zvavairwira. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKain Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi saka hapana zvandingataura.
Mumiririri wekambuzuma muNational Assembly vaWillas Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015. Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vavai kurwira kodzero dzevanhu. Kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vaityora kodzero dzevanhu. Musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe uye kusvika nhasi havazivikanwe kuti vari kupi. Dare repamusoro-soro rakapa mutongo wekuti hurumende kuburikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekuzivisa mhuri yavo kuti vari kupi. Munin'ina wavadzamara vaPatson Dzamara vaudza Studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvichitevera mutongo uyu uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo. Vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura itaidza mara trust rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara. VaPatson Dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neitaidza mara trust. Zvichakadai sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende dzipiwe madiplomatic passports. Vati nekudaro nhengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi. VaParadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachatorerwa. Mune imwe nyaya nhengo dzeparamende the MDC, zaramba kuziya Bill the Maintenance of Peace and Order, zichiti dziroda kutanga dzaona zvakashandurwa pabiri iri, mushure mekunge imwe komiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee, yati bili iri rinotyora bumbiro remutemo yenyika, vange vakabata chinzvimbo chemutauri weNational Assembly, vaWilliam Mutomba, vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC, uye gurukota rezvemukati menyika vaKain Matema, vachiti vachauya nebiri rine zvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende yanyorera nachibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama chekutanga kuti tsvagira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipinga izvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nokuwedzera marasha atinochera.
Vashitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 biliyoni, asi parizvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tons pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India
ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama naPrime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare parizvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atiri takandodaira masvondo mashoma nanapfuura zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwai kune Thema Power Station iyai. So already isisu maketi yedu kairi kunida moo marasha dhani ara available. So kuti titange kwa exporta isitata satisfaya yatingati domestic requirement yedu. It's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vati vavaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. VaMuchitwa vatiwo zvire nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Wange Colliery neMacomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSpain asunga chikwata chevanhu changa chichiita basa rekupinza zvisiri pamutemo vanhu munyika iyi vachibva kuNicaragua. Vanhu ava vanga vachizomanikidzwa kuita mabasa ekuchengeta vakweguri. Mutungamiri wenyika ya Amerika wa Donald Trump vari kushanyira Dayton ku Ohio vachitaura nevanhu vakapurwa nemusi wesvondo. Va Trump vanonzi vatambirwa nevanhu vanga vachiratidzira. Mapurisa emuSouth Africa anonzi nhasi asunga zvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimisi evabhakure muguta reJohannesburg. Izvi zvinotevera kupazwa kwezvitoro zvezvarwa zvekune dzimwe nyika nezuro manheru nezvarwa zvemuSouth Africa. Svondo rapera, mapurisa anonzi akarwisana nezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa mushure mekunge mapurisa apinda muzvitoro zvevabvakure ava achitora nechisimba zvinhu zvaitengeswa nevanhu ava zvaaiti zvaigadzirwa zvine mazita ekunyepa. Sachigaro veAfrica African Diaspora Forum Dr. Fusimusi Sibanda vanoti sangano ravo richiri kuedza kuti ritaurirane nemapurisa nezvenyaya iyi. Vanotiwo kushungurudzwa kuri kuitwa zvezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunoomesera zvarwa zveZimbabwe izvo zviri kutiza matambudziko ekumusha zvichinopindawo matambudziko ekusungwa nekuparadzirwa midziyo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi. Asi vachinyora padande mutande reTwitter, mutungamiri wedunhu reHauteng vaDavid Makura vazivisa kuti vavhara mukati meguta reJohannesburg uye zvarwa zvekunze zvinodarika mazana matanhatu zvisina magwaro zvatorwa nemapurisa uye zviri kubvunzurudzwa. Vatiwo pfuti dzakasiyana siyana nemabara pamwe nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zvawanikwa muzvivakwa zvakasiyana siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandimiri weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Sibanda.
Nezuro manheru zvizvarwa zvemuno muSouth Africa zvakatandamisa zvizvarwa zvinobva kunze zvinova zvine mashopu mavanotengesa. Ndokutandamisa vanhu kubva nenguva dza5 manheru kusvika 8 mausiku muJoburg Inner City nekuUvel. Asi chataona chitika nhasi ndechekuti taona mapurisa achipinda muJohannesburg achivhara marodhi ese vanhu vasingatenderwi kupinda kunosvika kumashopu kwavo. Hatisati tanyatsoziva chaizvozvo kuti chataitika ndechipi nekuti patatida kuti tinosvika ipapo hatina kutenderwa zvisvike. Asi tinonzwa kuti vapaza mashopu evanhu, vanhu vacho vasipo uye vanga vachitora vanhu vese une mapepa kana taona mapepa kana otorwa zvonzi tanodzoka kupolice station taverifya kuti mapepa ako ndeechokwadi. Panga pane helicopter yanga ichingobhururuka pamusoro pemabhilding ipapo vanhu vachidzingwa nemapurisa kuti vasasvedera chero vanga vakamira kunze.
Saka vanga vachibatwa ava zvizvarwa zvekunze kwenyika chete here kana kuti nezvemuSouth Africa vanga vachingosunga?
Zvizvarwa zvekunze kwenyika zvanga zvichibahwa kana uchinge une bepa chero iAslam chero chichi unongotogwa zvonzi tichanoverifya kumberi. Ndo chinotinetsa ichocho nenyaya yekuti maitiro ezvinhu aitika nhasi unoyo anoratidza chaivo kuti hurumende kana chiri chokwadi, ndosaka tinoda kuti tinyatsoverifya chaizvo tii chaitika. Kana chiri chokwadi chaizvo kuti mashopu avanhu apazwa, varidzi vasipo, uyezve nekuti vanhu vanga vachinhongwa, zvinotoratidza kuti government iyo chaiyo chaiyo ndiyo isingadi vanhu vekubva kunze. Nguva dzese idzi yanga ichihwanda kumasure kwevanhu kuti aiwa vanhu ndivo vari kuita sei macriminal activities, hapana xenophobia. Iyi ndiyo nenge chinzi institutional xenophobia iri kutoratidzwa negovernment.
Munofunga kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe?
Zvizvarwa zveZimbabwe hatizivine kuti nzvimbo iyo inogara vanhu vakawanda vanhu vemuZimbabwe varipo ipapo. Tingatoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvasungwawo nhasi zvanga zviri munzvimbo iyoyo.
Pavanhu vamaa muchitaura kuti vatorwa nemapurisa nhasi, munofunga kuti vanhu vangani vasungwa?
Nhamba yatataona icho zvinotanzwa kuti about 700 vanhu vanga vabakwa vasungwa nhasi.
Saka munotarisira kuenda kumapurisa riini kuti mukwanise kutaurawo nawo?
Tatogadzirisa kuti tichava tine machi musi wa21 August inenge ichiendesa memorandum kuna meya napremier nemapurisa nenyaya yekuti zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa hazvisi kubatwa nenzira yakanaka chose. Kubva gore rapera muna November zvizvarwa zvinobva kunze zvine mashopu zvaigara zvichitaura zvichiyererana nameya kuti aiwa taita dambudziko nekuti tiri kuvingwa pano zviri mumutemo tichitorerwa mari nembatya. Kana hurumende yemuSouth Africa isingadi kuti zvizvarwa zvekunze zvigare muSouth Africa ngaigare yangotaura zvakanaka pano kuti itaure kuti aiwa pane humbavha nemhosva dziri kuparwa. Tiri kunzwa nhasi uno kuti hanzi pawanikwa maAK-47 mumashopu iwayaya Tumuto tishamitani yokuti atisa tabonzo wakuti pane mosha zirubitu kwa nilana wadzoru pano kupura na kurubiti katatino zambi yokuti mapurisa ndio wanga garatungo kupura vano atishamisa me live ammunition saka nasi kutitinzi wakuti pano kwa puti uye vano waridwema shopo wa shipo kini tino vundu kana wakuti atizi wakuti puti zanga saka razeri mwere kana wakuti iputi za wawia nazo wakuti watuwa zoti wanano vakunze waruku itazwa waruku itaoreso.
Avo vanga varisachigaro ve African Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, varipatunari South Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nedambudziko rekushaika kwemagetsi. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhobos kwa mutari amai Patience Montero vanomuka mangwanani vachida kugadzirira vana vavo chikafu chekudya vasati vaenda kuchikoro. Asipo anomuka vanowana magetsi asipo izvo zvinopa kuti vatadze kubikira vana vavo. Amai Montero vanoti nguva zhinji vana vavo kusanganisira vavakidzani vavo vari kuenda kuchikoro vasina kudya kwemangwanani kunopisa kwakaita sebota kana svutugadzike.
Zviri kutambudzika nenyaya yemagetsi pakubikira vana makuseni tichimuka kana vanenge vachida kuenda vadya saka nenyaya yehuni futi huni dzinenge dzichidhura saka panguva yatinomuka magetsi kunenge kusisina saka vana vanozoenda vasina kugesa mvura yakadziya uye vanenge vakuenda vasina kudyawo zvinhu zvakadziya. Ndiyo matambudziko atirikusangana nawo.
Amai Montero avo vanotengesa zvinhu pamusika muguta reMutare vanoti kushaikwa kwemagetsi nguva zhinji kuri kuvhiringa zvinhu zvakawanda mukurarama kwavo.
Kushaikwa kwemagetsi kuri kutotisvota isu nekuti magetsi kuenda kwavo network inobva yaenda transmission hakuna TV hatichatoni matv TV dzinotombotivaraidza kuti tibvise mastress nostress dzacho hobho dziri kutotisvota isu.
Mumwe mwana waamai Montero ari kuita gore rechinomwe pane chimwe chikoro muno mamutare Chantel anoti ari kurwadzikana nekushayikwa kwemagetsi sezvo ari kumutadzisa kuita basa rezvidzidzo zvaanofanirwa kuitira kumba. Chantel anoti vabereki vari kudhurirwa nemakenduru uye ari kuita madhora maviri ari matanhatu.
Homai dzatinopiwa nematicha tirikutadzira kudziita nenyaya yekuti magetsi anoendaenda anogona kuya pakati peusiku saka isu sevana chikoro tine disadvantage yekuti tinenge chida makendru end of which makendru achari kudhura vabereka havana mari isu tinenge chida kunyora homework saka sometimes tinokundikana kunyora homework yacho nenyaya yekuti tinenge chido makendros.
Matambudziko ari kutarisana naamai Montero matambudziko ari kutarisana neveruzhinji muZimbabwe apo magetsi anenge asipo. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi sezvo mvura yemudhamu rekariba yadzikira zvikuru. Mutauriri wezesa vafulad gwasira vanoti kudzika kwemvura mudhamu iri kuri kuvhiringa urongwa hwekuwanisa vanhu magetsi.
Tine urongwa hwatakaburitsa yatinotiya publicized load shedding schedule unotaura kuti kubva pakataridza kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya saka inotoisa load shedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo. Makadambudziko atiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenerata over 1000 megawatts. It is this gap that customers are witnessing as load shedding.
Senzira yekurerutsa dambudziko rekushaikwa kwemagetsi vagwasira vanoti kambani yavo ine urongwa hwekuwanisa vagari magetsi kwenguva shoma sezvo zvesa iri kukundikana kugaya magetsi anokwanira nyika.
Stage one is the one that 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 is the one zvakaitwa semingo yakaita
sei. Asi mumwe mudzidzi pachinoi University of Technology vaDavid Manema avo vanogara kwaMutare vanotiwo kuenda kwemagetsi kurukanganisa zvakawanda zvinosanganisira kuti vamwe vana vechikoro vari kuenda vasina kugeza kudya uye kufa kwemidziyo yakaita semafiriji, masitovhu uye makombiyuta pamwe chete nekuora kwenyama nezvimwe zvinenge zvichida kugara zvakatonhodzwa.
Ya, zvino konzeresa zvakanyanya pakuti vanhu vanenge vatenga muriwo dzakati wandei vachiisa mafiriji dzinozogumisira dzaaora ende hapana kuona murasira muriwo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinotizivisa iri kutadza kuwana magetsi kubva kukambani yeescom yekusouth africa nehcb yekumozambique sezvo iri kutadza kubhadhara chikwereti chemamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica. Hurumende kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto vafo chasi iri kuita hurukuro nemakambani aya kuitira kuti ZESA ichitanga kukwereteswa mamwe magetsi kunyange yazvo isati yapedza kubhadhara chikwereti ichi. Kudzamara dambudziko remagetsi ragadziriswa vanhu vakawanda vakaita saMai Montero nemhuri yavo vacharamba vachirota manyakare apo vaimuka chironguva vachiwana magetsi aripo vachiita zvose zvavanoda pasina chinovakanganisa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Yashuka nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Kara naonia from Cape Town South Africa. Tukumbirova munangagwa kwiza uye pamhepo tivakumbire mune zvakanaka. Tivataure navachamisa. Tachikumbiro kana vachamisa vachikwanisa kuti vauye na 8 ka. Tikwanise kuti titaure nao paya pamunoti tachirongwa na 85. Tombotanga kutaura nayo vachamisa tinzwo kushaidzi kwavo kuti vari ku uona zvakamira sei kuti vaende vataurirane navamunangagwa.
Muri kutaurana anonzi Professor Mapendere, ndiri paUniversity of Western Cape, Cape Town. MuZimbabwe hatingi situation iripo ika inotoda kutoti vatungamiriri vemapato vasangana. I think kutoti tikaona kuti vachamisa vakakwanisa zvavari kugara vachingotaura zvatinoona zvichitaurwa mumapepa nawo neaudio vanenge vachibudisa kuti vanoda dialogue navamunangagwa rinova rinenge richimidhietwa neindependent convener anonge achitaura asina kwaakarerekera. Zvikadaro hatingi zvinoita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Tichenge ndiri muzimbabwe haina nyando nezanupf ichikwanisa kuti ingasunungure nyika kana kubatsira ikonomi zvami chose. At the same time hazviite against the MDC joinane nezanupf nyangoitika chikungowedzera lifespan ezanupf nyangoita zvekuti vakwanise kuwana another life again vachishandisa MDC like what they did in 2013.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi paLive Talk. Apo jonga na Chris anenge achitaura nemi nezviri kuitika kuSouth Africa uko mapurisa ari kurwisana nevanhu vanhu vazvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezo nguwa hili apira, rigaiti mbotarisa misore nao zvakare. Banga re Commercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ro tatarika kuwana mari dzakakweretwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxitis Jeremiah kana kuti PJ munhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 7 Ngqwabakazi 2019 ngoProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhwe lapha eZimbabwe. Lokhu sokuza kutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni asempumalanga.
Umbani ofunekala kulapha eZimbabwe. Kuleka umbani omningi kakhulu, ifane kumeka wathi le imkani kakhulu ukuthi inganyedisa ukuthi ivale isithetho lesi sithiwe ikwefuneka kwevesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbani ngokwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts ziki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni le-Johannesburg ngemva kokuba amapholisa egqagqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni, njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni asempumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ele-India ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uzulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingama-52 zamathani, 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo le-India ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have an excellent rapport between the Prime Minister of India, Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe le-India kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe le-India selilohlelo lwe-India Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni e-Afrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathi eseleZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani, 2 to 3 million tons. Amalahle ngomnyaka lokhu kubangela ukusolakala kwemali yokutsha amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhashe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe le-India yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemiva etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqakathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi okade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisebunzimeni. Unkosikazi Fakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembi amalahle enelabantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Aze udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangikakaza. Kabaqale belungise vele ikhulu ekhona lana, beyilungise yenele isisupply, isifakele nje lathi amagesi ozothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, ayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lumsebenzi. Ngimele ithi 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagesi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugesi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts vii zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikweledi alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eye-Mozambique ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Walter Nsununkuli Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imkali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesi esithiwe ikwehluleka kwezesa ukuthi iyenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilizizozala zonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kweleZimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi babone ukuthi abantu sofika ekuphethweni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hhayi ilizwe liyindlivelayo kaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yaye baphale igesi ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezindaze bengaphumi. Wathi yabona sokusebenzeka njani ukuthi abantu bezindaze bacrosse iLimpopo bangene eSouth Africa ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom izele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleke ukuthi igcine ama-lights on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bethengise omunye umbane okufake kwele Zimbabwe, yi-politics edlalayo
bazama ngazi zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele eSouth Africa ngoba becabanga ukuthi eSouth Africa kungcono. Akula bungcono lapho eSouth Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebe nje amalanga amalutshwana nje ukuthi i-Eskom layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa njengakholokhu kwenzakala kwezimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungulu Mpongolwane, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakubulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow.
Indaba ekhona lapha yikuthi uhulumende wethu kalandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa, njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuthiwa isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelede sezithethwe. Uhulumende ulomlandu wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikwelede azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu, njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelede lezi azi-oditwa. So mina ngijabulile ubana bakhulume ngendaba yokubana i-Zim Court ikhankasela obana i-Ministry of Finance i-audit lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana yokuthi saphiwa izikwelede ezenational airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele i-recapacitethwe, kodwa sananzelela ubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga. Sathola ubana iZimbabwe Airways yayingaso yelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni, singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi odithwe ngendlela ezimele zi-odithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo sibona ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuma kathesi kule 15 billion eyahambayo, asikwazi kathesi ukuthi ngaphi. 15 billion leyo isingakhona ukubhadala isikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo. Ama-minerals amayinwa ebapumabhoda imali ziyangena, zingena nge-forex, but sinezikwerede singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo. Inkokheli esembusweni ichaphaza inotho ingadingi amacebo lembono yabo okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano oyenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 157575 kHz ku-shortwave. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo ole Diaspora Forum sikhangela ingxabangxoza eziqhamuke phakathi kwabasomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa namapholisa awe-Johannesburg, iningi labo lingabe Zimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente echingweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle ochiyeneyo basembukisweni owe-International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethile zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamukampani la abathe gwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuZulu embukisweni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutsheneyo kwezokwelapha ngenhlonso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu yikuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama-RTGS. Intengo le inhle kakhulu njalo le quality yemithi lempahla yethu ngiyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le company SMD yakwele United Kingdom elefekithadi ese India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. UZulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengisenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela yeprescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khona apha kwelakithi.
Umeli wemeli keZimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwePEPFAR eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni erodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani First Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo owe-medical aid ephansi kwehlelo oluthiwa Micromed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine agoqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, Abe Health Services Board lamanye njalo kulencitshi ezikhuluma ngezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bekwe isiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg kwele-South Africa ngemva kokuba amapholisa eqaqele lelo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele-South Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwa abantu abedlula isikhombi abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edluleyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlukuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amaphoyisa ukuthi aphule izivalo angene ezindlini zabantu uthi amaphoyisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamaphoyisa ukuthi vula kwanqaba, kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungenabantu ey'tolo, kanti futhi njalo nabanikazi bamashopu vele bengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanama phepha abavele bathatha umuntu eyizele ihambela babuza ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amaphoyisa abesethathwa afakwe emotweni, kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha alisasho lutho ngoba sokumele uphinde ithathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufuneka ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi ngakukhulu kangahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe incwadi aphinde ahlukunyezwe kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye, bangaki kahle kahle ababothiweyo abadojiweyo ngamapholisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7, that is sisezwa manje asikaqiniseki ukuthi kulabadojiweyo is about 700 of them.
Ye, manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangaki?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwapha amazwe. Esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu abebedojwa ngabantu bokuza indawo le esikhuluma ngayo ekudidi no-Troy no-Delvas no-Fanfilak no-Small yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapha e-South Africa kakhulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadodiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabobuza lapha e-South Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namaphoyisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amaphoyisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele izivamo zabo zamarabha bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amaphoyisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi kangaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani weZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBilitana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya. uyezra Jesus Manda usethulela lolu daba.
Umcimbi lo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwe bezimuli izihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplaza yaseduze ledorobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aisha, DJ Zindle weSouth Africa, labanye abakobulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayithi Kirayi ngomunye wabo.
Iprogram eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bakulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale be-headliner or besupport bengama-supporting act. It was difficult to break through or to get linked up with ama slot, but even first lonyaka isikhumbulile.
Usisa senkosi ngomunye njalo wabaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estaging lapha, abantu bebebaningi kade bezobukela abalandela imculo yethu yabantu baseZimbabwe, labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye abavele behlala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele kuqakathekiswe abaculi bonke beZimbabwe, kungabi le nketha bechabe.
Kuhle kakhulu ukuthi ngibona ukuthi uphefumele abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngingakubanga ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu basemathebelelands. It's like siqakathekiswa kakhulu lapha kuzimfesi. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye eZimbabwe, kulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kulayo yonke imihlobo. Lathi sifuna ukuthi siqakathekise kube ne-fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakazana injabulo ebekhona kulomcimbi, abanjengomnumzana Bekuthemba Fuyana.
Into engikholise kakhulu number one mina njengomdida, ngikholise ukudla beku-right. And i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Umnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi wezimfesi ubuphambili.
Ezimfesi ngibuye nonkosikazi labantwana, and this year izimfesi ngithathe ivenue yangkhona. The farm is a nice views, it's a different venue from last year. Ayikho kuma residential area, and ama queues etshwaleni this year is better and better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kwamagama, so uncane indawo.
Ngiyakholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody is just socializing and everything is just really organized.
Baqoloshe abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala, kwadliwa kwawoswa inyama, kwagidwa kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi wezimfesi ka-2019. Silethemba abaqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lokhu bethuthukisa ukuhlelwa kwawo, ngoba olonyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Ukanti-ke abaningi bebesola ukuthi-ke abaculi abavela-ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthi ziyathunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake lalabo-ke abavela kuntuthi ziyathunqa. Kukanti-ke imizila ebimide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba-ke abanathayo bakhale kakhulu. Ngimele Studio 7 maplaza neLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Bekukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngase London emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi singasazivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.